Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 25/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zviri kuburitswa neZimbabwe Electoral Commission kusvika pari zvino zvinoratidza kuti ZANU PF yave nezvigaro zvinodarika zana nemakumi matatu, ukuwo Triple C ichiwanawo zvigaro zvinodarika makumi matanhatu. Masangano akaongorora sarudzo munyika kusanganisira SADC, African Union, Commonwealth neEuropean Union anoti pane zvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka pasarudzo zvekuti sarudzo idzi hadzigoni kunzi dzakaitwa zvakanaka. Asi bato reZANU PF rinoti mashoko emasangano aya ekuti sarudzo hadzina kuitwa nemazvo ndeemugodzi matsuro uye hari atambiri. Iye ndiyo mimwe ya misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvakabuda musarudzo zvaburitswa neZimbabwe Electoral Commission kusvika pari zvino zvinotaridza kuti ZANU PF yave nezvigaro zvinodarika zana nemakumi matatu, ukuwo Triple C ichivewo nezvigaro zvinodarika makumi matanhatu. ZEC ichiri kutarisirwa kuzivisa zvasara kubva kune mamwe matunhu. ZANU PF iri kutungamira kumaruwa zvimwe chete nekusarudzo dzemakanzuru, ukuwo Triple C ichitungamira kumadhorobha musarudzo dzemaparamende nemakanzuru. ZANU PF yakabudirira zvakanyanya kumatunhu akaita seMashonaland East, Mashonaland Central, Mashonaland West neMasvingo. Triple C ichikundawo zvine mutsindo muHarare, muBulawayo neMatabeleland North, uye ichipindawo mune mamwe matunhu mayanonga zvigaro. Dare reparamende rine zvigaro mazana maviri negumi 210. Mukuzeya nezviri kubuda musarudzo izvi, tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuchikoro cheTswane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Zviri kubuda musarudzo zviri kuita kunge tikungoperera zvaibuda musarudzo dzakura, nekuti tiri kuona nyaya dzakaita sekuti zviri kubuda mumadhorobha nezviri kubuda mumaruwa ndoo zvaingoitika kumashure uko. Tiri kuona zvakare kuti kumaruwa mukaha uri pakati pevapato vanopikisa nevebato rinotonga vanenge vahwina wakakura zvakanyanya kudarika mukaha wevanenge vahwina vari vemapato anopikisa vari mumadhorobha.
Patsanangurei zvishoma ipapo, zvochireva kuti kudini izvi?
Zvazvinoreva kana zvakadaro ndezvekuti vebato riri kutonga nekuda kwekuti mukaha wacho wavari kukunda nawo kumaruwa uko wakati kure. Zvichaitika pekupedzisira ndezvekuti vebato riri kutonga pamutungamiri wenyika ndo vachangoonekwa vachikunda, ende tikatarisa kumashure uko ndo zvaingosviitika. Saka hatizive kuti zvine zvakarongwa here kana kuti ndo zviri kubudawo musarudzo pacho chaimo chaimo.
Mumwe aikwikwidza kuGlenview South uko vaGrant Mohakata veTriple C vakahwina
vari mutrongo vanga vakasungwa vaitwe mujere nevamwe kukunda kwavo kunochengetwa here ivo vanga vakasungwa
handifunge kuti kusungwa kwavo kunotadzisa kuti vanzi vakunda sezvo zvizvo zvabuda musarudzo
vemapato vanotonga vanopikisa munoona sevari kurerekera mukutambirana here nezviri kubuda musarudzo izvi
maonero andiri kuita ndichiteerera vamwe vakuru vemapato vari kuposta vari kuratidza kutambira nyanya vemapato anopikisa vetriple c ndiri kuona vari kuratidza kufarira kuti kune constituents avanga vasati vambohwina havaa kutanga kuhwina totarisa constituents yakaita seinkai vari kufarira nzvimbo dzakadaro asi chandinoona pamberi apo ndechekuti vachatsutsumwa nekuti tavasiri kuona ndechekuti muku wavo ari kuratidza kuti achadyiwa nemabudiro ari kuita marezaa
avo vange vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuchikoro chetswane University of Technology muzvinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza vange vari parunare kusouth africa nestudio 7 masangano akaongorora sarudzo munyika kusanganisira SADC African Union Commonwealth neEuropean Union nasi ati pane zvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka pasarudzo zvekuti sarudzo idzi hadzigoni kunzi dzakaitwa zvakanaka Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera
Vachitaura pakuburitswa kwegwaro ravo rekutanga pamusoro pemafambiro akaita sarudzo, mutungamiri wechikwata cheSADC, Dr. Nevas Mumba vekuZambia, vati zviri pachena kuti bumbiro remutemo wenyika, mutemo wesarudzo pamwe nezviga zveSADC zvinobata sarudzo dzakajeka, kana kuti SADC Principles and Guidelines on Democratic Elections, hazvina kutevedzwa izvo zvinokanganisa chimiro chesarudzo.
The mission noted that some aspect of the harmonized election
nekuda kwezvikonzero zvataura kugwaro rino zviri pachena kuti sarudzo sakaitwa pasina kutevedzera bumbiro remutemo mutemo wesarudzo nezviga zveSADC
Vamumba vatiwo miganhu haina kutarwa zvakanaka mamwe mapato haana kuwana gwaro revavhoti paine nguva mari yekukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika yange yakawandisa uye makambani enhau ehurumende aipa nguva yakawanda kuzanu pf
was informed that the rural vote may be compromised by alleged intimidation
takaudzwa kuti kuvhota kwakanganiswa kumaruwa nechikwata cheForever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ icho chinonzi chinoshanda nevasori uye change chine vanhu kumaruwa ese
vatiwo kushayikwa kwemagwaro ekuvhotesa zvikuru sei muHarare nebulawayo kwakasvibisa sarudzo idzi kunyange hazvo Zimbabwe Electoral Commission yaiti yainge yakagadzirira zvakakwana vachiparurawo gwaro reAfrican Union AU necommon market for East and Southern Africa vari kutungamira chikwata cheAU vaGoodluck Jonathan vaimbotungamira Nigeria vatiwo pane zvinhu zvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka pasarudzo dzeZimbabwe uye vashorawo kufundisirwa kwevanhu
The mission notes the concerns of stakeholders on the presence of Forever Association
vanhu vakapinda musarudzo vakati vainge vasingafari kuti FAZ yakavhundusira vanhu
gwaro reAU nekomesa rashorawo kusungwa kwevashandi Ndive Election Resource Center, Zimbabwe Election Support Network netimu pachedu avo vaiongorora sarudzo sachigaro wechikwata cheCommonwealth Ambassador Amina Mohamed vekuKenya vatiwo pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa pamafambisirwo esarudzo dzemuZimbabwe vakakurudzirawo vezvematongerwo enyika kuti vazvibate nokumirira zvichabuda musarudzo zvichaziviswa neZEC Chikwata cheEuropean Union chatiwo sarudzo dzakaitwa pasina kujeka uyewo dzakaitwa paine kutya kukuru muvanhu zvichitevera kusainwa kwemitemo yakaita seprivate voluntary organizations amendment act Criminal Law Codification and Reform Amendment Act neMaintenance of Peace and Order Act iyo chati yaishandiswa nemapurisa kumbunyikidza nekurambidza misangano yeCitizens Coalition for Change Sangano rekata senda rekuAmerica ratiwo sarudzo dzemuZimbabwe dzakaitika pasina kusununguka nekujeka sezvo paramende yeZimbabwe isina kuvandudza mutemo wesarudzo kuti dzikwanise kuitwa zvakajeka hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaZiyambi-Ziyambi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi vange vakatarisirwa kuita musangano nevatori venhau kuti vapindure zvataurwa nemasangano akaongorora sarudzo munyika aya ndakamirira studio 7 muHarare Ndini Godwin Mangudla.
Zvichakadaro batore ZANU-PF rati mashoko abuditswa nevaongorori vesarudzo vekudunhu reSADC neveEuropean Union ekuti sarudzo dzakaitwa mazuva maviri adarika hadzina kuitwa nemazvo ndeemugodzi matsuro uye hari hatambiri. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Vachitaura nevatori venhau nhasi pamuzinda webato ravo muHarare, mutauriri webato iri vaChristopher Mutsvangwa vati mukuru wevaongorori vesarudzo vakauya muZimbabwe vakamirira SADC vaNevas Mumba vanofanira kupeta muswe sezvo vava kutora basa risiri ravo. Vamutsvangwa vatiwo vaMumba vane ushamwari nemutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vane Wilson Chamisa zvavati zvinogona kunge zvakonzeresawo kuti vataure mashoko avatura nhasi uyewo vavapomera mhosva yekutaura zvemusoro wavo kwete muono wechikwata cheSADC chiri kuongorora sarudzo. Asi mutauriri mutsva webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaPromise Mkwananzi vanoti vaongorori veSADC neEuropean Union vabaya dede nemumukanwa.
Zvinoratidza kuti SADC yabvezera, SADC yashanduka, SADC yakuda kuti Southern Africa indirire mberi. Saka tinotambira zvikuru mashoko abuda anoratidza kuti election harina kufamba zvakanaka. Ndingati inini hongu vamwe vanga vachidzamba dzamba, asi overall munhu wese aratidza kuti haana kufara nemafambirano aita election. Ndezvi zvinoti vindicator isusu sebato reCCC tagara tanga tichitaura kubva nakare kuti election iri harisi free and fair.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaLuke Chitsike vanoti masangano anoongorora sarudzo aya ananga nemonemo.
Sarudzo dzemuZimbabwe maitiro adzaitwa vendo rwuru anosvodesa. So zvainge zvaitoshamisa kuwana maobserver mission anenge achiti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Ichi ndicho chokwadi chaichiita kwana SADC. Ndeke kutanga tichiona SADC ichitaura zvakadai, zvinoreva kuti wambozama kuda kuonawo kuti ndepapi panenge pakanatsurudzwa asi washaya. Izvi zvinoreva kusarudzo idzi dzichanetsa kuti vanhu vazotambire zvinenge zvabuda musarudzo.
VaLazarus Sauti avo vanoongororawo zvematongerwo enyika vati maitirwo esarudzo mwaka uno asiya mibvunzo yakawanda isina mhinduro.
Sarudzo dzedu dzemuZimbabwe dzakatiratidza kuti kune vanhu vakawanda vaichisidzirwa mune dzimwe nzvimbo kuti vavhotere amwe mapato. Vanhu vainyorwa mazita vachibuda kunovhota ende izvozvo zvakakanganisa kuti vange vachisarudza vanhu vavari kuda kuti vavatungamire. Bato reEuropean Union rataura kuti ZEC yakatadza kufambisa basa rayo zvakanaka. Izvozvo zvinoratidza kuti kunyange munzvimbo dzakawanda sarudzo dzedu dzakaitwa pasina mhirizhonga, asi zvimhingampini izvi zvinoita kuti sarudzo dzevanhu dzisange dzichizadziswa zvakanaka.
Asi vaMutsvangwa vati Zimbabwe haiiti zvinhu kuitira kufadza dzimwe nyika asi zvizvarwa zvayo. Mamwe masangano akauya kuzoongorora sarudzo abudisa magwaro avo pamusoro pemaitirwo esarudzo ndee African Union, COMESA, Vikata Center neCommonwealth. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vagari vemuHarare vashamisika kuwana mapurisa avhara nekuchengetedza migwagwa inoti Samora Machel Avenue naRotten Row, iyo inopfuura nepamuzinda weZANU-PF pamwe nehotera yeHarare International Conference Center apo pari kushandiswa neZimbabwe Electoral Commission semuzinda wekuburitsa zviri kubuda musarudzo. Mutori wedu wenhau Pasmo Ndlovu anoti panyaya inotevera.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vabvuma kuti migwagwa iyi yavharwa vachiti mapurisa aita izvi senzira yekuchengetedza runyararo.
Information which is not correct.
vanongora nezvematongero enyika vakazvimirira varashwet mukundu vaudza Studio 7 kuti kuvhara kwemigwagwa hakuratidze chimiro chakanaka panguva ino nyika iri mukati mesarudzo.
Zvekuvhara migwagwa inopinda kana kupfuura nepamuhofisi yeZimbabwe Electoral Commission nekuenda kumuzinda webato reZANU-PF zvinoburitsa kuda kuratidza chisimba kuri kuitwa nebato reZANU-PF. Zvinoburitsa kuda kuvhundutsira vanhu pamusoro pezvichabuda musarudzo.
Mumwe mugari wemuHarare ada kuzikanwa nezita rekuti Chitova ati kuvhara kwemigwagwa kwakonzera kumanikidzana kwemotokari mumigwagwa iri pedyo nenzvimbo dzakachengetedzwa idzi.
Traffic haisinyatsofamba zvakanaka, congestion mamarodzi ablock atisiziva reason yablockerwawo.
Asi mutevedzeri wasachigaro veZimbabwe Electoral Commission vari zvekare mutauriri wekomishen iyi varodney Chiwa vati havakwanisi kutaura zvakawanda asi vachiti izvi zvine chekuita nekuchengetedzwa kwerunyararo panguva ino ZEC iri kuunganidza nekuzivisa zviri kubuda musarudzo. Zvichakadaro, nengo dzeERC, ZESNI netimpa chedu dzakasungwa nechitatu manheru dzamiswa mudare dzikapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita $200 emadhora ekuAmerica pamunhu. Vashandi ava vari kupomerwa mhosva yekuda kuburitsa zvakabuda musarudzo zvisiri pamutemo vachibatsirana nebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Ukuwo nengo dzeCCC 40 dzinosanganisira vakakwikwidza vakamirira bato iri kuGlenview South vaGrant Mohakata dzakapiwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita $100 ekuAmerica pamunhu. Nengo idzi dzakasungwa svondo rapera dzichifora mumugwagwa dzichienda kumusangano webato radzo kuChuru asi dzakapomerwa mhosva yekutyora mutemo wemopa. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Ano munyika votambira zvakasiyana siyana zviri kubuda musarudzo dzichangobva kuitwa. Vamwe vatsigiri veZANU-PF vachifara zvikuru nekuwana zvigaro zvakawanda mudare reparamende zvikuru kumaruwa. Vebato rinopikisa reCCC vachitiwo vari kufara nekukunda mumadhorobha asi vachiti vanotyira kuti kana ZANU-PF ikaramba ichitonga upenyu hucharamba hwakavaomera. Godfrey Mutimba anoti panyaya iyi.
Mumwe wevatsigiri veZANU-PF ari kuti kukunda kwebata ravo kuchavandudza upenyu hwevanhu ndivachausunganisa vemumasvingo.
Chepiri, tine mufaro kuti muno masvingo takakwanisa kukunda maconstituents. Nangwe zvedu taitarisira kunge takahwina maconstituencies ose. Asi tinotarisa kuti mudemokrasi mune zvinhu zviviri zvinobuda, unogona kukundwa kana kuti unogona kuhwina.
Tafara mudukuti vanoti vanotarisira kuti kubudirira kweZANU-PF kuchapa vechidiki mikana yekuvhura makambani voita upenyu hwakanaka.
Tiapa kutaura chokwadi tiri kuratidza kufara chose nekuramba seZANU-PF ichitora expect mayoung persons kuti vaonewo maopportunities ikoko, mungava muconservancy, mungava mafisheries, ingava farming, sugarcane and so forth, mairrigations ari kuya kuya. Young persons should be considered first because they are very marginalized economically.
Asi nengo yeCCC inogara kuMukobha kuGweru valakumota vengo vanoti zviri kubuda musarudzo zvinoratidza kuti vanhu vacharamba vachitambura.
Inini handione sepane zvinochinja nekuti since ZANU-PF ichitora haina zvayati yamboitira vanhu zvinodi zvinoratidza kuti pane change. Saka zvatiri kutongo zvitikangoramba chini pasi hurumende yeZANU-PF tinotongoramba tichitongosafa, hapana chinyowani chainotunzira. Hapana need yekucelebrata because tiri kutongosafa, tiri kungorova kondinya nekusafa munyika.
Vasimba rachigava vekuchivhu vanoti vaitarisira hurumende yebato reCCC kuti igoshandira zvinhu munyika.
Hapana chokupembenera apa nokuti ndoona sokuti ndedzimwe futi icontract ye5 years yatatosana yekutambura. Saka zviri kuita kutombobuda mune ino nyika kana zvaramba zvakadai nokuti life yacho iri kutibwadzwabwadza izvozvi kukuzoti dzimwe 5 years tozosvika kunazvo.
Asi muzare Beatrice Musiza wekumarondera anoti kunyange hazvo zviri kuratidza kuti CCC inogona kuwana zvigaro zvishoma, vari kufara nezvavawana mumadhorobha uye vari tarisiro yekuti mutungamiriri wavo vade kusapchamisa vachine mukana pasarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Mutungamiriri weCCC aiwa achiri nemukana wekuhwina nekuti mahwiniro aari kuita mapatsi ese atiri kuhwina ari kusiyana zvakareba nyewe ruling party chakaiwa mukana tinawo kuhwina anoratidza kuti zviri promising very promising kuti tipusiri kuhwina
vanhu vakawanda vamirira kunzwa zvichabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika vasigiri vebato rinopikisa vachitarisira kuti mutungamiri wavo angangobudirira ukuwo vebato rezanu pf vachiti mutungamiriri wavo atokunda kare zeki ine mazuva mashanu ekuburitsa zvabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika zviva kuti ine kusvika musi wemuvhuro svondo rinouya ndakamira studio 7 mumatsvingo ndini Godfrey Mutimba.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa nemutungamiri weChina vaXi Jinping vakatungamira musangano weChina Africa pamwe chete muJohannesburg neZuro parutivi pemusangano weBRICS apo vaXi vakapembedza kushanda pamwe kweAfrica neChina. Vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakabva paJerry Rafelton County riri muAtlanta neZuro usiku mushure mekunyorwa kwavo semusungwa pamhosva yavari kupomerwa yekuda kupidigura kukundwa kwavo musarudzo dza2020 mudunhu reGeorgia. VaTrump vari kuti havana chavakakanganisa. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti vanotarisira kuti nhengo dzeparamende dzavakavhotera rwendo runo dzigone kuzadzisa zvadzaivimbisa padzaitsvaga rutsigiro, kwete kuita hwebete rawira mumukaka mushure mekusarudzwa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekuhurungwe mudunhu reMashonaland West vachinei zano vanotarisira nhengo yakabudirira ichamirira dunhu ravo kuti vawanise mvura yekunwa yakachena sezvo vakavimbiswa kuchererwa zvibhorani paitsvagwa rutsigiro.
Isu chatinongoda imvura yavakavimbisa sezvo kuno mvura ichinetsa tave nenguva refu mvura ichinetsa chatinongoda imvura bedzi.
Mumwe mudzimai anogara kuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central amai Yvonne Kashiri vanoti vakatarisira kuti wese achakunda avavakire kiriniki sekuvimbisa kwavakaitwa nevese pavaitsvaka rutsigiro. Mumwe murimi wekwasadza mudunhu reMashonaland East vaRemigio Nyajena vanoti achavamirira mudunhu ravo anotarisira kuti agadzirise migwagwa sezvo zviri kuvadhurira kuendesa zvirimwa zvavo kuGrain Marketing Board nekuda kwekuparara kwemigwagwa.
Migwagwa yacho kana yakafa sezvazvi hakuna matransporta vanogonechea kuenda nemota dzavo kunzvimbo dzakashaya sedziri kweikoko. Ndikatora nzvimbo dzakaita sekuhonyotsi Makungu
vachawanda karemba vekumakonde kuMashonaland West vanotarisira kuvakirwa zvikoro zvakanaka zvinokwezva vadzidzisi vakadzidzira basa.
Kudziya zvakanyanyosara zvakanyanyisa tikapinda munova mune nzvimbo dziya dzakatorwa semapuraza aigara vachena aya zvikoro zvirimo zvakataranganya zvakanyanya zvekuti kune vanhu vanogona kutofamba makiromita anokwana kuita 7.
Mugari wekumola vaobhesi Siamilandu vanotarisira kuti rwendo runo achapinda achawanisawo magetsi vachiti vanzwa nekungovimbiswa kubva 1980 asi pasina chinobuda. Asi mukuru weCenter for Natural Resources Governance Vafarai Maguhu vanoti zvese zviri kuchemerwa nevagari zvinongogoneka chete kana pakaita kushanda kwematunhu kwakasununguka.
Tikaita devolution chaiyo chaiyo, kwete devolution fanika yatina yeye kuti mari dzacho dzinongodesaidwa kuHarare ikoko kuti RDC yekwamutoko tiri kupai mari yakati. Tofunga izvozvo zvinoita kuti kununita kwevanhu kuve kushoma. Zvinoita kuti maeri yakaita sana Marange by now ungade amaguta, nekuti vana vekwamarange havaizombotendera umbavha hwakaitika ikoko nehuri kuramba huchiitika.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika varejoice Ngwenya vanoti chinonetsa ndechekuti mari dzebudiriro dzinenge dzave kubva kuhurumende nemakanzuru.
Saka mamiriro akaita upfumi hwenyika zvichaita zvichagozha kuti vamiririri vese vari kuma 200 ivavavo vagadzire migwagwa nemakirinika nezvikoro zvinzvakadaro izvi. Pachadwa kutoshandiwa, nekuti chinonyanya kunetsa ndechekuti mamiriro eupfumi hwenyika haabvumire, ari kuramba.
Nhengo dzeparamende dzakavhoterwa svondo rino dzaivimbisa zvakasiyana-siyana, kubva mukuwanisa vagari mvura yakachena, kuvaka zvikoro, makiriniki, migwagwa nezvimwe zvakawanda zvinosanganisira kuviga vanenge vashaya. Asi zvizhinji zvezvinhu izvi hazvizombosi zvakazadziswa. Zvasarira kune vakasarudzwa ava kuti zvii zvavachaitira vakavasarudza mumakore mashanu anotevera. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Regai timbotora mukana unotinzwewo zvimwe zviri kubva kwamuri mivateereri veStudio 7 pamusoro pesarudzo dzegore rino.
Masirase paStudio 7. Ini chikumbiro changu ndechekuti zeki ndaibudisirwa kuda musarudzo, kwete kuti zeki ive yebato, nekuti vakadaro vanenge vatiuraya. Inini ndini Nathan Mary ari pano pabhuwera. Taimine ndiri pamucha chekupabhuwera ndinoiinaoota ndakatovhota. Saka tinoda kuti zeki ibudise zviri kuitika musarudzo kuti vanhu vafare, tisave nekufa nezhara, nekuti vanhu ava havana tisiniso, vada kutotipedza tese. Ndatenda zvavo.
Pano varume taneta kana iyo mudzimu masvikiro yacho eZimbabwe inofara here zvichiitika zvakadai? Wezeki wangaononokesei kunza mapepa nguva yese yakareba kudai? Taneta vanhu vamwari, kana iye Mwari wacho ngaapindirewo muZimbabwe.
Endaiwo veStudio 7 nemukana unouno wamotipa kuti tirekodhe tichitaurawo zvichemo zvedu. Aiwa ine hangu maelection yana kufara nawo, ende aya azozikana nenyika yese kana neAfrica yese kuti Zimbabwe munokudzvinyirwa vanhu muZimbabwe havasi kutevedzera kodzero dzevanhu. Vari kufuti vamwe kuSouth Africa vatakambunza kuti vakapinda daungurura nezvisarudzo vakavadzosera, vakavadzoserera chii? Pamwe dai zvichiita nani? Zeki iri kuita maone takaipa makore 5 years kuti igadzirise mapepa yawaya, maballot papers, ike zvinova kutudza kuti ari kushota. Ari kushota 5 years yaita rei? Zeki nevana ED vane rimwe, kana kuri kurobwa vanoda kurobwa vese, ndarwadziwe.
Makadiko paStudio 7, aiwa inini ndiri right, ndonzi effort machakairi. Aiwa, shona yavakuru inoti chisingaperi chinoshura, kunyange zvazvo ZANU-PF uchida kuzama kutsukunyudza zvayajaira makore.
Aiwa, idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatinotema takarerekera. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manheru ano tiri kutarisa zvaziviswa nevemasangano ari kuongorora sarudzo munyika, ayo ashoropodza mafambisirwo akaitwa sarudzo neZEC. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 ndodzokorora 202 465 03 118. Taba tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi iva ineso zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC, ndokusiyai muina mtungamiri Nkomo achikupai chirongwa cheIsindebele.
Soko isika